ambuya Barbara Bushi angari mudzimai yakashinga kana mudzimai yakaenda kuchikoro wakadzidza pachikoro che United Methodist Church wakakwanisa iwo kuita wana wakaita mabasa makuru wamumwe akatungamira nyika umwe akaita magavena munyika ino yeAmerica. Wakanga vari munhu aishanda nesimba uye mune zvematongerwo enyika wakanga vasinga achireba waitaura zvawaida.
Sezvizvarwa zveZimbabwe tichitarisa nhasi uno utungamiriri huripo nehwakanga huriko mazuva ana mbuya Bushi,
izvozvo zvasanduka zvikuru. Mazuva ana mbuya Bushi maimmigrants aisadzingwaba kana kutorwa sekunge vanhu mbavha kana kunge vanhu vari kuuya kuzoba kana kuzoparadza nyika ino. Munguva yamambuya Bushi waishanda nesimba kuti munhu anokwanisa kushanda maimmigrants wakaita zvaudiwa, wakaenda kuchikoro, wakateerera mutemo wenyika, wanokwanisa kubudirira kuita chero mabasa vanonga vachida kuita. Uye wakanga vachikurudzira madzimai, uye semudzimai iwo sambuya wakanga vachiita zvematongerwo enyika zvakazara vachishanda pamwe chetepo nemurume wavo. Zvino zvapo mazuva ano zveimmigration zvaakunetsa pekuti munhu anonzi anobva kunze kwenyika unongoonekwa kunge mbavha kana kunge mhondi. Izvo zvisiri zvoba.
Zvidzidzo zvingadawo kutoredzerwa neutungamiriri hwechidzimaiwo hwekuZimbabwe ndezvipiwo pana mbuya Bushi?
Zvidzidzo zvakawanda zvatinoona kubva kuna mbuya Bushi. Mbuya Bushi wairamba iwo wachiita zvematongerwo enyika wachikurudzira murume wavo, wachikurudzira wana vavo kuti vaite zvematongerwo enyika mune zvakanaka, uye vachirangidza kuti munhu akanga akamira samai amai wenyika wakanga vane kuona kuri pamusoro, kuona kwekuti vanhu vese wazvimiririre, vanhu vashande nesimba, vanhu vakwanise kudya vachiguta uye vachimiririra uye nekutungamira mhuri dzavo zvakanaka.